gonna take it, I'll be fine. It's just a matter of time. Chete chete ko hanti ndizo zvawakada. Ndaskudzidza kumboperi mwara nengane china. Chikumba ndinasi ndichiri ndakatsamwa. Ungandirove zikumeke, believe. Kuita kundidomo dzayo you played. Wakandirakidza zveshuwo turi mwana wa Eve. Ndine makosta ari kunditsoma kumba kwedu saka. Dzoka utore juzi rako rawakakanganwa. Ndikaritarira ndoshaya rugare. Utore nhumbi dzako dzawakasiya mumba mangu. Iwe ndikadzitarira ndoshaya rugare. I got to the attention, I gave you the shit. I'm broke from all the dreams that you were selling me. Uri mboke munhu, I felt I should tell you this. Panyangwe zvazvo hatizi my enemies. Zvakare ndezvakare ngatimbozvisiyei. Zverudo zvacho taimbozvitirei. Kodai wakandiudza kuti haudi waibvei. Chandokumbira kuti utore juzi rako rawakakanganwa. Ndikaritarira ndoshaya rugare. Utore nhumbi dzako dzawakasiya mumba mangu. Iwe ndikadzitarira ndoshaya rugare. Utore juzi rako rawakakanganwa. Ndikaritarira ndoshaya rugare. Utore nhumbi dzako dzawakasiya mumba mangu. Ndikadzitarira. Zvichimboitirwei. Zverudo zvacho taiziitirei. Zvichimboitirwei. Zverudo zvacho taizi. Dzoka utore juzi rako rawakakanganwa. Ndikaritarira ndoshaya rugare. Utore nhumbi dzako dzawakasiya mumba mangu. Iwe ndikadzitarira ndoshaya.